zvairo kuti dambudziko rekushayikwa kwemari yekunzi riri kuramba richingowanda harisi kupera ba. Saka ndosaka pari kuitika backlog iyoyi yekuti zvizhinji zvinofanira kunge zvichibhadharwa kunze kwenyika hazvisi kukwanisa kunge zvichibhadharwa. I think dambudziko rakadzikamidze muikonomi yedu, saka harisi kupera nechimbi chimbi.
Asi Zimbabwe iri kuramba ichikwereta mari, zvichapera sei?
Kupera kwacho kunotinetsei ichokwadi vakatarisa chikwereti chedu, especially chikwereti cheloko yatingati domestic debt, domestic public debt iri kuramba ichikwira zvakanyanyisisa. Gore rino munoziva segore remaelections, expenditure yehurumende tiri kuona iri kukwira zvakanyanyisisa, marevenues haasi kunyanya kukwirawo, saka zviri kuita kuti deficit yedu irambe ichiwedzera. Deficit kuwedzera kwairi kuita kuri kuita kuti hurumende ikwerete mari pamisika yemunyika, malocal financial markets, zviri kuita kuti chikwereti chedu chelocal debt chikwire zvakanyanyisisa. Tinotarisira kuti panopera gore chikwereti chelocal debt, domestic debt, inogona kunge yakuma$12 billion US dollars.
Chii chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti zvinhu zvisaenda musango izvi?
Chekutangisisa chakakosha ndechekuti tiite maelections ari free, fair uye ari credible. Izvi zvinobatsira kuti pakwanise kuva nehurumende iri capable, iri effective, iri credible, inokwanisa kuchidhila nemaissues ari kuaffecta economy. Saka tingi ichocho ndo chekutangisisa chakanyanya kukosha chinofanira kunge chichiitwa kuti timake sure kuti maelections achaitwa achabudisa hurumende inenge iri credible.
World Bank yabudisawo mashoko kuti Zimbabwe inofanira kuchinja mirayiro yemabatiro ainoita mari. Chamunoona kuti chingafanira kuchinjwe nechimbi chimbi pamamiriro akaita zvono iko zvino chingave chinyi?
I think chekutangisisa ndechekuti mareforms atiri kutarisira mareforms achatobuda chete mushure nekunge taita maelection. Sezvandataura ndakati hamugoni kunge muchiita mastructural reforms, makey reforms anenge achidiwa, for example kureduce government expenditure, hazvigoni kuitika before maelections. Maelection anotoreva kuti expenditure yehurumende inokwira. Even kuita maelection kwache zvako kune maexpenses ari involved anowedzera government expenditure, ogona kuzoita kuti deficit inge ichikwira. Kuwedzera kuri kuita macivil servants mari, zvese izvo zvinoaffecta government expenditure. Saka reforms mazhinji haagoni kunge achiitika before maelection, nekuti tichisvika kumaelection hurumende inenge ichida kufadzawo makey constituencies, makey stakeholders, kuti inge ichizowana rutsigiro musarudzo. Saka I think maonero angu ini ndeyekuti mareforms akakosha anobuda chete mushure mekunge paitwa sarudzo.
Toti sarudzo haifambe zvakanaka, chii chichaitika apa?
Zvinodependa. Safamba kwesarudzo yakasatambirwa zvakanaka, especially nevemainvestors, zvinoita kuti re-engagement process yedu itadze kufamba zvakanaka. Nekuti hatingi tiri kutsvaya kuti tinge tichikwezvawo, tinge tichicreata environment yekuti vemabhizimusi vekunze vanga vachiuya vachibatana nemuno, tinge tichisimudzira investment, nekuti investment inokosha mukuwandudzwa kweikonomi.